Nokuchingamidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti einoi misoro yenhau dzanhasi chishanu gunyana 21 2018. Mapurisa anopinda nechisimba mumahofisi emedia center ndokusunga vapromise mukwananzi vetajamuka apo vanga vachida kuita musangano nevatori venhau pamusoro pezviri kuitika kuvanhu vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mapurisa oenderera mberi nokudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa. Pasi rose rinocherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace, panguva iyo mapurisa emuZimbabwe ari kuswera achirwisa pamwe nokusunga vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York nemusi wesvondo pamberi pomusangano weUnited Nations General Assembly. Nyanzvi dzozeya zvinoreva musangano uchaitwa navaMnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Makundano emakwikwi echibuku Super Trophy ochiriridza. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemapurisa panyaya yevanotengesera mumigwagwa pamwe nokusungwa kwaitwa vamukwananzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave.